nengo idzi takasungwa nezviro mushure mekunge dzamangaruwane kumapurisa namaemchichuti avakaramba kupa mukana mumwe wavo vaalex tabi vakadumwa nebato ravo vachiti vakabirirwa amaemchichuti vanoti pamusoro pekurohwa vakabirwa mari inosvika mazana mana nemakumi mana nemapfumbamwe emadhora ekuamerica mutongi wedare muzvare grace tupiri vati nengo idzi muzvare esina rudzishiri emachiriga garika emupandawana ropafadzo tabe pamwe namatthew giani vadzoke kudare musi wa3 kurume vachibva kumba gweta revashanu ava vaomen mafa vekwamutendi shumba and associates vati vashanu ava varikupomerwa mhosva mbiri dzekutyora mutemo wecriminal law code breaking reform act chikamu 8913
vachinziwo nhengo dzekupomedzerwa mhosva yekuti dzakavarova nechitinha dzikatorera pesi yavo yanga ine mari inosvika iyo 494 $3,000 bond cellphone yavo uye gwaro ravo rekufambisa repassport zvinhu zvakaitika pamasvingo 16 musi wenomination court musi wa26 January 2022 saka tapinda mudare redzimhosva nhasi tichidaisa chikumbiro chekuti vatongwa vachibva kumba chikumbiro icho chikava chagamuchidzwa nemutongi pamasvingo majustice court vakazonzi ivo vadzoke kumadare redzimhosva musi wa3 March apo vachange vachitongwa nyaya yavo mawitness so far ava muchuchisi ndivo maitokodzera muchuchuti vakazvimirira
mutevedzeri nomutauriri weccc mumasvingo muzvare lima hachi vapombera bato rinotonga rezanupiefu mhosva yekupindira munyaya dzavo ichishandisa mutemo kushungurudza nhengo dzavo
isu setriplec tinotungamirirwa napresident advocate nelson chamisa tiri kurwadzwa zvikuru nemutemo mashamisirwo ari kuita isu tinotikanidzana mumba medu zanupiefu yotomhanya sunga hama dzedu kusunga vanhu ichiendesa kumakoti ivo zonzorapfuura vakaita maelections avo muprovince yekutsvaga vatungamiriri vavo vakarovana vanhu hapana kana kunzwa kuti vakasungwa asi mapurisa aivapo uye vangonzwa kuti anetsana vari kumanya kusunga hama dzedu kuendesa kumakoti saka naizvozvo ndokuti mutemo ngaushande zvakafanana
studio 7 yatadza kunzwa divi rezanupiefu sezvo nhare yasachigaro yebato iri mumasvingo varobson mavhenyengwa yanga ichiramba asi vamavhenyengwa vanogara vachiudza studio 7 kuti bato ravo rinoremekedza mutemo nerunyararo vebato reccc vanopomera bato rezanupiefu mhosva yekuita mhirishonga kunhengo dzavo uye kushandisa mapurisa kusunga nhengo dzavo ccc inopomera nhengo dzezanupiefu mhosva yekuponda nhengo yavo vanyasha zvambe mawere gore rapera kwagutu uye mhosva yekupamba imwe nhengo yavo vajohn mupanduki kwemazuva maviri kubhikita mwedzi wapera zvichakadaro gweta rekumirira mhuri yavazhambe vamaten mureri pakusungisa nhengo dzezanupiefu dzinonzi dzakaponda mumwe wavo vanoti nyaya ichiri kuenderera mberi kunyange mumwe mukuru webato iri vaipomerwa mhosva iyi vabhasta mafio vakashayika
havana kungopa vakaenda kundoripota nyaya yavo pavakanga varoga havana kuripotera munhu wani vakaripotera vanhu vanga vakati wande vanechitsama vavaiti ndovanga vavarova nedanda apo pavakazorakazokonzera kuti vasvike pakushayika kwavakaita saka nyaya yedu isu tiri kuramba tichienda mberi nayo nokuti tinoti vanhu vose vakaparticipeta imomo vakaparticipeta pakurova vazhambe vanofanira kuti vasungwe kana pazoonekwawo kuti mushakabvu waiva pati yevanhu ivavo kana akafavo vaperavo pano pasi kwaari but kune vanhu vanenge vakasara vanofanira kuti vawanike vachienda kumatare edzimhosva vachindotongwa mhosva yavo kana vachichenurwa vochenurwa asi kana vakabatwa nemhosva voita kuti vapuwe mutongo wakaenzanirana navo
vamafiyo avo vakashayika munjodzi yemugwagwa kwachivamba kekwagutu svondo rapfuura vakavigwa musi wa8 pamasvingo provincial heroes acre mushure mekuita gamba redunhu nehurumende vamafiyo vaimbo vakanzura wezanupiefu wa33 kwagutu uye sachigaro webato iri mudunhu iri mushure mekusiya basa muchiuto gore ra2004 vanonzi ndivo vaitungamirira vechidiki vezanupiefu avo vakabata vazhambe vakavarava zvekuita kafira mberi ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba